simbiso neyambiro kuvatendi. Simbiso neyambiro kuvatendi. Mupostori Petro vapedza zvino kutaura zvavanga vachitaura. Vakataura zvakawanda. Vakatikurudzira kupanga mukaka womweya uyo watinokura nawo. Vakatitaurira zvakawanda pamusoro pevadzidzisi venhema. Vakatitaurirawo pamusoro penyika yekare. Vakatitaurirawo pamusoro penyika iriko yezvino yatinowana mukana wekutizira kuna Mwari, yatinowana mukana wekutendeuka, yatinowana mukana wekunamata Mwari, yatinowana mukana wekubva paupenyu hweupanduki tichienda paupenyu hwekuva vadzidzi vaJesu Kristu. Nyika yatinowana mukana wekugadzirisa ukama naMwari, nyika yatinowana mukana wekurarama mukutenda. Muteereri, mupostori Petro havana kungomira pakutitaurira pamusoro penyika yekare inova yakaunza chivi panyika, kana nyika yazvino yatiri kurarama mairi. Asi vakatotanga kare kutinongedzera kune imwe nyika ichauya yandoda kuti nditarise zvikuru sei muchirongwa chanhasi. Muchirongwa chakapfuura ndakaitarisa nyika iyi zvikuru sei tichitarisa kuva kwayo tariro yemutendi nekuva kwayo nyika ichatsiva zviripo iye zvino. Kana uchiri kurangarira, ndakati mavambo enyika iyoyo achava zuva rashe. Zuva rashe ndoo richaita kupira nyika iyoyo kwatiri, kana kuti tichavhura musangano ndoo richaita kwaivapo wenguva iyoyo yandiri kutaura. Ndoo richatitangira nguva yacho iyoyo. Ndakataura ini kuti pamusoro pezuva rashe ndainge ndichingotaura nezvekutongwa, kuti richava zuva rokutonga kwaMwari, apo Mwari vanenge vakupa mibayiro kune vavo vakadaira kuzita rashe vakati vanovada, vachinzi vakatendeka varanda vangu vatsvene, huyai kwandiri mudye nhaka yokusingaperi. Avo vakazviti takangwara, hatide Mwari, takadzidza, hatine ruzivo zvekunamata ndezvevanhu vakapusawo, vakati isusu tiri kutsvaga chibhanzi, kana kuti tiri kutsvaga shagi, kana kuti tiri kutsvaga muduso, kana kuti tiri kutsvaga mawaya, kana kuti tiri kutsvaga chii kana chii. Ivavo vakada Mari kudarika Mwari. Inenge yanguva yekugedageda kwemeno kune vane mavende. Inenge yanguva yekugedageda kwematadza nemavende, nekuti Mwari anenge akutonga. Inenge isisiri nguva yekuti iwe une sarudzo yekuti izvi ndinozvida kana kuti handizvidi, izvi ngazviitike kana kuti ngazviregere. Mwari anenge akutonga, anenge akuita kuda kwake, anenge akuratidza kuti shefu ndiani, changamire ndiani, mukuru ndiani. Hanzi nevakuru vekare, mukuru mukuru hanga haigari bvunde, nekuti ikangogara pabvunde chete rinodora, rinowira pasi, nekuti hanga ndiyo huru. Mwari vanenge vakuzviratidza. Pane nguva nenyika ichauya yatinofanirwa kutarira kwairi, tichitarira tichiziva kuti nguva iyoyo iri kutouya kunyange zviita sei. Mwari havasi kungouya kuzoti ha makaita zvakanaka vosiya zvinhu zvakadaro, asi kuti vachaparadza zvinhu sezvazviri iko zvino, voumba zvinhu zvitsva, voumba nyika itsva, voumba upenyu hutsva. Nyika itsva iyi ndo inotsanangurwa muna zvakazarurwa chitsauko 21. Ndiyo zvakare yatinofanira kugara takatarisa kwairi, tichiziva kuti zvatiri kuita iye zvino inongova gadziriro bedzi yekuzopinda munyika itsvai. Ini ndinofunga kuti Mwari vakazvironga nenzira yekuti zvitibatsire kuti patinosvika munyika itsvai tinenge takatojaira kurarama upenyu hweutsvene. Hazvinganaki kuti tisvike munyika itsva miromo yedu ichiri kufarira kutuka, maoko edu achiri kufarira kurova vamwe, mwoyo yedu isati yakugona kuregerera. Saka patiri kufamba pano panyika tiri kuzviita tiri mumwe yaiwoyo wekuziva kuti tiri kugadzirira ramangwana, tiri kugadzirira upenyu hutsva huri kuuya, nekuti huri kutouya chete. Upenyu hwehama yangu hunotosvika chete kunyange zvoita sei, nekuti Mwari vakazvivimbisa. Kana zvikasaitika zvinoreva kuti Mwari vanenge vaita murevi wenhema. Asi kuziva kwandinoita ini, Mwari havanyebi, havana chikonzero chokunyeba. Saka zvavakatotivimbisa kuti zvichaitika zvichatoitika chete, zvavakatoimbisa kuti zvichauya zvichauya bedzi, kusanganisira zuva rashe uye nyika ichauya. Muteereri, inguva yokuzorora. Ndaitaura nomumwe munhu rimwe zuva ndichiti inini chinonzi uKristu handikurangarira kuti hatishandi musi weSabata. Jesu Kristu pavakafa pamuchinjikwa, chidzitiro chakange chiri mutembere chikabvaruka nepakati kubva kumusoro kusvika kuzasi, ivo vakataura vakati zvapera. Zvazvaireva ndezvekuti manamatiro ekare akanga apera, manamatiro emutemo akanga apera, takange taakupinda mumanamatiro enyasha. Nyasha dzinorevei? Nyasha dzinoreva kuzadzikisa mutemo nekupfuura kuenda pamberi pekuzadzikisa mutemo. Kana tichitarisa mutemo weSabata, nyasha dzinorevei? Nyasha dzinoreva kuti kare kwakanga kune zuva rimwe chete rainzi zuva reSabata, iko zvino zuva rese raazuva reSabata. Zuva rese raazuva rokurarama muzororo raMwari. Chinonzi chiKristo chii? Chinonzi chiKristo kupinda muzororo raMwari, kupinda munyasha dzaMwari, kupinda muupenyu hwatakagadzirirwa, hwakagoneswa nerufu rwamambo Jesu Kristu pamuchinjikwa. Saka ukaona wakaomerera paSabata uchiti ndiri weSabata ini, ndiri weSabata ini, hausi kuzadzikisa mutema, hausi kuzadzikisa kururama kwose, uri kuomerera pachinhu chimwe chete. Pinda munyasha, unoda nyasha dzaMwari. Kana wapinda munyasha uchaziva kuti hazvisisiri zvezuva rimwe chete asi zvazveupenyu hwese, hazvisisiri zvenguva ino asi zvazvekungogara tiri mumagarire iwayo. Sokutaura kwandakaita muchidzidzo chakapfuura, chidzidzo chanhasi ndicho chinopedzisa tsamba yechipiri yamupostori Petro. Tasvika kuya kwandinoti ini kwamvura yacheka makumbo. Taakupfiga tsamba ishi yamupostori Petro. Ndinoda kutenda kuti zvidzidzo zvose zvatakanga tinazvo mutsamba yamupostori Petro zvakabatsira upenyu hwako chaizvo. Uye chishuwo chemwoyo wangu ndechekuti zvose zvatakadzidza yainge iri mbuva yeupenyu hwako, yandinoda kuti paunenge uchifamba murwendo rweupenyu uishandise, ikubatsire, ikutungamirire paupenyu hwako, iite kuti ukunde muhondo zhinji dzauchange uchirwa mukurarama kwaunenge uchiita. Ndinotenda kuti chokwadi ichi chinochengetawo upenyu hwako, chekuti icho shoko raMwari hariori, rakanga ririko nhasi uno uye richaramba ririko nokusingaperi. Anoda hake kurarama ngaararame neshoko kana kuti mushoko raMwari. Muzvidzidzo zvakapfuura mubhuku rino takaona pamusoro penyika yekare nenyika yenhasi uye nenyika ichauya. Asi chinhu chandakacherechedza ndechekuti icho pose panoguma imwe nyika tichipinda mune imwe nyika, panenge paine kutonga kwaMwari, uko kunenge kune kuparadza kukuru. Mwari vakamboparadza nyika yaNoa nemvura, mushure ndokuuya nyika ino, nyika yanhasi uno. Ndakataura ini kuti rwendo runo kana Mwari wave kuparadza nyika ino, vachaiparadza nomoto chaiwo. Kwete nyika yavakaparadza nemvura sezvavakaita munguva yaNoa, munguva yakapfuura. Asi kunyange zvakadaro, Mwari havadi kuti vanhu vaparadzwe. Ufunge Mwari vanoda chaizvo kuti vanhu vararame. Ndosaka vachituma vatumwa vavo neshoko kuti zvichida vanhu vavo vangaponeswe. Muchidzidzo chakapfuura takangonzwa Petro achitaura kuti Mwari havanonoki kuita sezvavanenge vakapikira, asi kuti vane mwoyo murefu, vanenge vachida kuti munhu mumwe nomumwe aponeswe. Saka Petro anoenderera hake mberi kubatsira upenyu hwevanhu kuti vangararama sei apo vanenge vakatarisa kukuuya kwaIshe uye kukuguma kwenyika. Iko zvino ndinoda kuti ndigopedzisa chitsauko chino tichitarisa zvimwezve zvaanotaura kwatiri. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti simbiso neyambiro kuvatendi. Simbiso neyambiro kuvatendi. Pandima 14 muchitsauko chechitatu chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 3 pandima 14. Shoko roupenyu rinoti, saka vadikanwa, zvamunotarira zvinhu izvi, shingairirai kuti muwanikwe naye muno rugare, musino ruvara, musine mhosva. Muteereri, ndiroda kutarisa ini simbiso neyambiro kuvatendi. Simbiso neyambiro kuvatendi. Iwe neni zvinotikoshera chaizvo kuti tinenge tichirarama upenyu hweumwari. Munguva ino yatinorarama, zvinokosha chaizvo kuti munhu mumwe nomumwe ararame upenyu hwake achitungamirirwa naMwari wekudenga. Iwe neni tinofanirwa kurarama upenyu hwakatsaurirwa Mwari. Upenyu hwakatsaurirwa Mwari handiko kurarama upenyu hwakachena, utsvene, hunofadza Mwari. Zvanzi naApostori Petro, tinofanira kurarama norugare muupenyu hwekuyanana navamwe. Ndinoshamiswa chaizvo muupenyu hwangu kuti kune vamwe vanhu vasingade kuona vamwe vanhu vachirarama murugare nokuyanana navamwe vanhu. Vamwe vanofara chaizvo kuona nyonga-nyonga pakati pavamwe vanhu. Munhu anofanira kurarama upenyu husina kana chipomerwa, upenyu husina kusvibiswa. Ichocho ndicho chinhu chikuru chinonyanyotarisirwa naMwari, zvikuru sei apo tinenge tichirarama munguva ino yatiri kunanavira kukuuya kwaShe kana kuzuva raShe. Pamusoro pezvose zvatingaita zvakanaka muupenyu hwedu, chimwe chinhu chinofanira kutarisirwa nemunhu ndechekuti icho ari kuitei muupenyu hwake achiitira Mwari. Zvakanaka chaizvo kuti tizvigadzirire upenyu hwedu tichironga ramangwana redu. Asi paunenge uchiita zvose izvozvo, chimbozvibvunzawo kuti iko iwe Mwari pachavo chii chawavaitirawo. Kufunge Mwari vanoda chaizvo kuti iwe neni tifambise shoko ravo. Chokwadi ndechekuti icho zvimwe zvinhu zvose zvatinozviitira muupenyu hwedu kuna Mwari ndizvo zvinenge zvichifanirwa kunge zvichitevera pashure. Chekutanga-tanga chaicho ndihwo umambo hwekudenga. Ndakambotaura ndichiti ini shoko raMwari rinotaura pachena kuti pazvinhu zvose ngatitange tatsvaka ushe hwaMwari. Zvimwe zvose zvinowedzerwa pashure naMwari apo tinenge tatanga kutsvaka ushe hwavo. Pandima 15 muchitsauko chechitatu chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 3 pandima 15 shoko roupenyu rinoti, muchiti mwoyo murefu waShe wedu ruponeso saPauro hama yedu inodikanwa akakunyoreraiwo nokuchenjera kwaakapiwa. Shoko randifadza pano nderekuti iro mwoyo murefu waShe ruponeso. Paya IShe pavanenge vachiita sevanononoka, vanenge vachitoshanda ruponeso rwemumwe munhu. Mwari havanonoki, ufunge, sekutaura kwandakamboita, asi kuti vanenge vachida kuti vanhu vose vaponeswe. Anozoramba kuponeswa ndiye zvake, asi chishuwo chaMwari ndechekuti icho munhu mumwe nomumwe agosvika pakuponeswa. zvichida vamwe vanhu vanenge vachingoti ivo Kristo anonoka kuuya sokutaura kunoita magwaro. Asi chinondifadza chete ndechekuti kunonoka kwaMwari hakuna kufanana nokunonoka kwedu isu vanhu, asi kuti kwaMwari kunononoka kutsvene chaiko kunoguma kwabudisa chimwe chinhu chipenyu. Zvinhu zvingaoma zvazvo apo Kristu anenge asati auya, asi nerimwe ramazuva zvinhu zvose zvichange zvatwasanudzwa. Iyoyi ndiyo tariro yavanhu vazhinji vanotenda shoko raMwari. Iroro ndiro shoko retestamende itsva, uye Petro anotiyeuchidza kuti Pauro akanyorawo pamusoro pezvinhu izvozvi. Pandima 16 mutsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko 3. Tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko chechitatu, pandima 16. Shoko roupenyu rinoti, sezvaanotaura munwadi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi, madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa zvinominamiswa samamwe magwarovo navasingazivi navasine simba kusvikira vaparadzwa. Petro anotaura kuti zvose Pauro zvaainge achitaura ainge ari magwaro. Chinhu chinondifadza pamusoro peshoko raMwari ndechekuti icho pavanhu vose vatinoverenga mumagwaro hapana munhu aitaura zvake, asi kuti munhu mumwe nomumwe aitaura zvaaipiwa naMwari. Vainyora testamende itsva vane zvimwe zvavainge vachitora kubva kutestamende yekare. Chimwe chinobudiswa naPetro ndechekuti Pauro ainge achinyora chokwadi chakadzika dzika chaicho, uye Petro anobva atarirawo chinhu chimwe chetecho. Ufungei chokwadi kuti mumagwaro mune zvimwe zvikukutu chaizvo zvinonetsa kuti munhu agone kunge achizvinzwisisa. Magwaro haasi nyore kuanzwisisa kana munhu achingozviverengerawo ega pachake pasina rubatsiro runobva kuna Mweya Mutsvene. Kazhinji zvinenge zvakakosha chaizvo kuti kana munhu achida kurava magwaro atange anyengetera achitsvaka rubatsiro kubva kuna Mweya Mutsvene. Kunzwisisa magwaro chaiko kunogoneka kana Mweya Mutsvene achinge apindura apo munhu anenge achirava ndokumupa mweya wokunzvera zvikukutu zvinenge zviri mumagwaro. Zvakaitwa nomweya zvinonzwisiswawo nomweya. Munhu wakaipa anongoramba achingominamisa magwaro, uye anongoramba ari makukutu kwaari. Haadi kana chinhu chimwe chete chaangambobata kusvikira achifa kana kuparadzwa. Pandima 17 muchitsauko chechitatu chitsamba yechipiri yamupostori Petro. Tsamba yechipiri yamupostori Petro, chitsauko 3, pandima 17, shoko roupenyu rinoti, naizvozvo imi vadikanwa zvamunoziva zvinhu izvi zvisati zvaitwa, chenjerai kuti murege kuraswa nekutsauka kuvakashata muve pakusimba kwenyu. Pane chimwe chinhu chikuru pano ichewe neni tinofanira kuziva chaizvo. Haufaniri kuva muKristu ane usimbe asingade kudzidza shoko raMwari. Handireve kuti unofanirwa kuenda kuchikoro chebhaibheri aiwa, asi kuti unenge uchifanirwa kuwana mukana wokuverenga shoko raMwari nguva zhinji, uye uchinyatsonzvera chaizvo izvo Mwari zvavanenge vachireva mushoko ravo. Chimwe chandinoda kuti uzive ndechekuti icho shoko raMwari haringoverengwi sokuverengwa chete sekwatinoitawo mamwe mabhuku, asi kuti shoko raMwari rinoda kuridzidza. Kudzidza shoko raMwari handikachidzidzo kapfupi ako munhu anenge achifanira kutora, asi kuti unofanira kuva upenyu hwemunhu. Chero vaya vanenge vakaenda kuchikoro chebhaibheri kundofunda bhaibheri vanenge vachifanira kuramba vachiverenga chete bhaibheri nguva nenguva. Mwari havatauri nemunhu nokuda kwekuti akamboenda kuchikoro chebhaibheri, asi kuti vanotaura nemunhu nokuda kwekuti munhu anenge achigara mushoko ravo. Iko kugara mushoko raMwari ndiko kushandura upenyu hwemunhu. Kana tichidzidza shoko raMwari tinofanira kudzidza rose zvaro, kwete kungosarudza ndima shoma shoma. Mumwe munhu haadi zvake kunyatsoverenga magwaro ose, anenge achingosarudza ndima shoma shoma dzaanofunga kuti dzinotsigirana naye pane zvaanenge achikundikana. Petro anotaura mumagwaro kuti zvatakaziva chinhu ichi kare, ngati chenjere kuti tirege kuraswa nokushayiwa simba kana noutera hwavamwe vanhu. Nokuti kana tikapusa chokwadi vakaipa, vanogona kutibvisa pazvokwadi yaMwari. Ichokwadi zvino ndicho chinhu chinovengwa naMwari wokumusoro kudenga. Ufunge mudikani kana uri munhu ane kuziva magwaro chaiko sezvinodiwa naMwari, ziva kuti uchava muKristu chaiye akasimba uye asingazungunuswe kana nenhema dzavanhu. Sokutaura kwatakaita tichitanga tsamba ino, hunhu hwaApostori Petro pamagwara akanyora hunobudiswa nokuziva. Mudikani, ndinotenda kuti zvose zvaanga achitarisa zvinonongedza kuzvokwadi uye kuziva uye nokusimbisa upenyu hwomuKristu. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 18 yetsamba yechipiri yaApostori Petro chitsauko chechitatu. Tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 3 pandima 18. Shoko roupenyu rinoti, asi kurai panyasha napakuziva Ishe wedu muponesi Jesu Kristu, ngave nokubwinya zvino nokusingaperi. Amen. Kuziva chaiko kwazvokwadi handi kunge munhu achiziva urongwa hwemunhu kana kuitwa kwazvo, asi kuti kuziva Kristu Jesu uyo anozarurirwa namagwaro. Ufunge nguva chete ndidzo dzine shanje. Ndinoda kuguma pano paperera tsamba yaApostori Petro yechipiri, uye ndichitenda kuti tsamba iyi yabatsira upenyu hwako. Kana ndiri seni, ndanga ndichida kuramba ndichienderera mberi ndichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana. Mudikani, shoko rangu kwauri nderekuti iro, ramba wakabatirira pazvokwadi nokuziva Ishe. Apo takatarisana nokuuya kwaShe, Mwari wokudenga-denga ngavakutungamirire muzita raJesu.